Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichipepenyura tiri muWashington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 5, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakazotora mapepa chakaita kuti azokonwa kubatana nomination anga asina best certificate yavakakombiketa. Vanhu vezanusefu reported ishu kumapurisa but munoziva kuti munyika munomu taita dambudziko rekuti zanu inoda kuti iyo iri above below.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nengo yaro yaifanirwa kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru kuward 9 kwamutoko yakakundikana kunyoresa nenomination court muchire mekunge yabvutirwa magwaro ayo nevanofungidzirwa kuti ndeve bato rezanu PF. Asi zanu PF yagara zvayo ichiramba kuti inokonzera mhirizhonga.
Zvinokatyamadza mukoma Jonga, mirira zvakaita mukulika kunoita mapepa, vadzidzi kana kuti mastudents havasiriwo vanokwanisa kunge vachivhura mapepa aya kana kumalikisa.
Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZinasu rinoti riri kushushikana nedanho rakatorwa neUniversity of Zimbabwe rekumbomisa kunyorwa kwebvunzo dzezvidzidzo zvemutemo. Munyaya dzemitambo, chikwata chenhabvu cheHarare City chinopukunyuka kuenda kuDivision 1 nechimbi-chimbi musi uyo Caps United yawana point imwe chete yakakosha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rave kuronga kuenda kukomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission zvichitevera kushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa nhengo dzaro, zvichiteverawo kushungurudzwa kwaimwe nhengo yaifanirwa kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru kuward 9 kwamutoko nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezano PF. Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti nhengo yavo yakabvutirwa magwaro ayo uye kushungurudzirwa mhuri yayo zvakazoita kuti ikundikane kunonyoresa nenomination court musi wechina. Izvi zvinonzi ndizvo zvakazoita kuti nhengo yezano PF vaRonald Maodza vazonyoresa vari voga vachibva vangonzi neZimbabwe Electoral Commission ndovakunda sezvo pasina akanga ava kwikwidza. Studio 7 yaedza kubata mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi pamwe nekuvatumira mibvunzo asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira panguva yataenda pamhepo. Takundikanawo zvakare kubata mutauriri wezanu PF vaChris Mutsvangwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda. Asi bato rezanu PF ragara richiramba kuti rine chekuita nemhirizhonga inonzi nevanopikisa riri kukonzera. Asi vaSiziva vanoti zviitiko zvakadai zvichakanganisa kuitwa kwesarudzo dzakajeka zvikuru kumaruva kana zvisina kugadziriswa.
ZANU-PF yava nokuwadza kandidati redu rekutanga anga anofanira kutimiririra vachienda vachinoputa dzimba vachikuwadza vanhu nekutyidzira vanhu. Vakazobata mukadzi vakansira hopeful vakazotora mapepa chakaita kuti azokonwa kufaira nomination was because anga asina best certificate yavakakombiketa. Vanhu vezanusefu have reported ishu kumapurisa but munoziva kuti munyika munomu taita dambudziko rekuti zanu inoda kuti iyo iri above below. Iyo ndo nyaya yatova kuti ndinotsvaka ndinokuengeja nemakomishina in particular the Human Rights Commission nekuatigoni kuti machapter 7 institution arege kubatsa nyaya yekuabhiza kunoita the police force nevezanusefu kuti vaite achieve mapolitical objective.
Hamuzozvitarisira zvakare here mune dzimwe sarudzo dzinouya?
Tatavabetserwa nazvo mabailation nekuti zvakatibetsera kuti tione processes anoitwa nemachallenge atinofeisa so that we are able to make a collective decision. Yekuti what the level and extent of electoral manipulation is to determine our participation in 2023 election. Those are by the teacher and my reform. Because we believe ukuthi my reform serve as teacher that are so minimal and achievable. Yekuti wawo patinwa achieve anogadzisa nyaya yekuti pasaita violence. Pakaita kuchizira vanhu lakwa tukaenda ukatizobvumisa tikuti kuti pane munhu anochizira mumwe kana anotora mumwe madocument because part of our participation was to test that capacity vote maelections dziri pamutemo asi nekutesta isu capacity tikuti kuti machallenge atinosanga nawo ndeapi and how do we resolve them going to 2023 and zvatapinda nazvo without doubt as tikuti ndezvekuti tinofanira kupinda paelections. In a capacity to make sure that we protect our people, Kutiri Amirijonga, in particular Kumarua.
Sakumunera mangwana munoita sei, zvizva muri kutarisira kuita, kugadzirisa dambudziko iri.
Ekutanga ndechekuti we must continue kupusha envelope ema reform. Hatigoni kuita abandon the call for reforms munyika muno. Number two, tinofanira kupedza tinodzidzivirira. Kumeka sure kuti hapaiti violence, haita violence tombata, tomusarenga into the hands of the police nenyaya yekuti hatigoni kuti kwanza vanhu vanorohwa, vanhu vorega kusunga. Anyone anoenda break the law must be accountable. Ndobasa redu, ndobasa remapita ambasada zedu.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanga vari kuBulilima mudunhu reMatevelin South, uko vanga vachiita mhemberero dzekukunda kwebato ravo musarudzo dzemabyelection. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari kuLupane mudunhu reMatevelin North, uko vanga vachitungamira kupedza zvidzidzo zvevadzidzi vepaLupane State University. Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZinasu rinoti riri kushushikana zvikuru nedanho rarinoti rakatorwa neUniversity of Zimbabwe rekumbomisa kunyorwa kwebvunzo dzezvidzidzo zvemitemo zvichitevera kuburitswa kunonzi kwakaitwa bvunzo idzi zviri kunze kwemutemo. Vakafanobata chigaro charegistrar veUniversity of Zimbabwe vamunyaradzi Madambi vakaburitsa gwaro nechitatu vachizivisa kuti bvunzo dzose dzeblock 3 mufaculty of law dzakanga dzambomiswa uye dzichazonyorwa muna zviita wegore rino. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reUniversity of Zimbabwe panyaya iyi sezvo takundikana kubata vamadambi. Tabata munyora anoona nezvemutemo musangano reZinasu vaBoris Muguti.
Zvinokatyamadza mukoma Jonga nekuti tichitarisa mamirira zvakaita mukulika kunoita mapepa vadzidzi kana kuti mastudents havasiriwo vanokwanisa kunge vachivhura mapepa aya kana kumalikisa. Vadzidzisi kana malecturers ndivo vega vanokwanisa kuita izvi. Nokudaro handioni zvakakodzera kuti pange pachipanishwa vadzidzi ava vakaisa simba rakawanda pakuerenga nekugadzirira bvunzo idzi vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika ino yeZimbabwe. Vamwe vanobva kunana Beitbridge, vamwe vanobva kunana Bulawayo, vamwe vanobva kunana Bhubhi pasi kweMatebeleland. Nokudaro kana vakunzi vadzoke zvakare muna December vachizogarira bvunzo dzavakambenge vauinga vakashanda zvakasimba kuti vange vachibudirira mbunzo dzavo, zvino zvinhu zvisina kujeka. Ngapaitwe tsvakurudzo dzekutsvaga kuti bepa rakambolika papi. Honzeri dzakaita kuti bepa iririke ndizvo dzinofanira kupanishwa, kwete vadzidzi. Handioni vadzidzi vaine mhosva panyaya iyi.
Saka imi muri kupokana here nedanho rakatorwa nechikoro iri?
Vamadambi handizivi kuti chii chakaita kuti vange vachizonyora tsamba yakadai. Vamadambi inotarisira kuti munhu akadzidza asingakwanisi kunge achiita madecisions akadai. Vaifanira kunge vakakonza kuti kunyange vadzidzi tine mastudents tine SRC iripo paUniversity of Zimbabwe vaifanira kunge vakaitawo maengagement kusangana nevadzidzi vonzwawo miono yevadzidzi kuti vanoionawo sei nyaya iyi uye zvavanosuggestawo kuti nyaya iyi yofambiswa sei.
Saka matanho apa hamuri kuzotora imi seZinasu panyaya iyoyi kana muchiti hamuna kunge manzwiwo divi renyu pasati patorwa matanho?
Seboka rinomirira vadzidzi panoitika nyaya dzakaita sedzidzi, danho rekutanga idanho rekutaurirana. Nokudaro pari zvino takataura nevakomana veSRC
wedu wezinhasi vanomiririra ikoko vari kutaurirana navamadambi vachaita nhauriranu neadministration yese kuti nyaya ionekwe kunzi yofambiswa sei donzo ringatorwe nderipi matanha ngatorwe ndaapi kuti nyaya igadziriswe
munyora anoona nezvemutemo musangano revadzidzi rezinasu vaboris muguti vari parunare nestudio 7 apo zvizvarwa zvemuamerica zviri kuenda kusarudzo dzepakati petemu kana kuti midtemu dzekusarudza dzimwe nhengo dzematare eparamende nesenate idzo dziri kune chipiri svondo rinouya mapato ari kukwikwidzana anoti riri kutonga redemocratic party nerinopikisa rerepublican party ave kushandisa unyanzvi hwevaimbo hwevatungamiri venyika iyi vabarack obama vedemocratic party navadonald trump verepublican party kuti vabatsire mukutsvagira rutsigiro vachakwikwidza musarudzo pamwe nekukurudzira vanhu kuti vabude neuwandu hwavo kunovhota vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti nyaya hombe ichanyanyotsviriridza nevachavhota inyaya yemamiriro eupfumi hwenyika panguva iyo zvinhu zvichinzi zvakanyanya kukwira mitengo zvimwe zvinonzi zvinogona kutungamidzwa nevachavhota inyaya yekubviswa kwepamuviri kupinda kwevanhu muamerica zviri kunze kwemutemo mamiriro ekunze pamwe nehondo yekuukraine tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika gwaro riri pamusoro pekusora raburitswa nhasi nebazi rezvekudzivirirwa kwebritain rinoti mauto matsva erussia anogona kunge aine rudzidziso rushomanana kana kutoshaya dzidzo zvachose gwaro iri rinoti russia iri kutatarika kukwanisa kuwanisa mauto ayo matsva zvidzidzo zvehondo zvichakadaro america iri kuwedzera ukraine mari inoita mamiriyoni mazana mana emadhora kana kuti $400 million yekubatsira mukuzvidzivirira apo hondo yekurwisana nerussia yapinda mumwedzi mipfumbamwe majeri emuamerica anonzi azere nemhirizhonga kushungurudzwa uye akazarisa mucalifornia magweta ari kupomera vashandi vepajeri relos angeles county mhosva yekugara vakasungirira vamwe varwere vepfungwa vari mumajeri umu kuwest virginia vanhu vari pajeri resouthern regional vakakwirira dunhu iri kumatare edzimhosva vachiti vakawana muchikafu chavo muine weti pamwe nehurume kumissouri vasungwa vari mujeri rest louis vakaratidzira kakawanda gore rapera kuchitiwo kutexas mumwe mupurisa anochengetedza vasungwa pajeri akazivisa kuti vave kugara vakatakura mapanga kubasa nekutyira kuti kana mhirizhonga yakatanga vanenge vasina chinovadzivirira iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namaivelas musanganya uye westudio 7
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous musanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nasista martha mafurutu avo vari kuita ivo mabasa ekuvaka zvikoro nezvimwewo kuzimbabwe tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu sista mafurutu mungatiudzwawo kuti muri kushanda kunzvimbo dzipi
ndinobva muchita checongregation of servants of mary the queen muarchidiocese yebulawayo ndinoshanda nest paul's high school St. Paul haiku iri kunupani. Ku St. Paul problem ya kaitika upondeo kutipa wakatanga kufura chikoro. Changa chaka kuwara ninguwa ye hondo. Saka chajisina kumofurwa. Saka zaimeza kutivana zikurukuru wanasikana. Vaidziza pa St. Paul. Suwanga wasinga kwanisikuenda kumushano kutikure. Saka zunu zataitu ya itando zikuti vana wae gara mchimba varitain. Chimba chini chaingu gara wa maternity women 3. Saka ndakaona zaka oma chaizo. No vandazo taura no mkuru wechikoro. Anuwa ndi sister Bridget Kokera. No vandatora oma picture ikoko nikaona situation yavo. No vandazo kakuno kwa Amerika. No vandachitanga kuita inonzi mission appeal. Kudiocese yokula cross zvikuru kuru muno Green Bay.
Makakwanisa kuwana rubatsiro here?
Vakandibatsira chaizvo nema mission umwe appeal through Catholic Foundation. Ndikawana mari tikatanga kuchera a low cost boarding facility yavana vechikoro. Saka ndokubva takwanisa kureza mari bichana. Yatopera. Inokwanisa kuti vana 150 vapinde muboarding imomo. Saka ndinopa kutenda zvikuru uyezve kubva 2016 passing rate yavana yanga iri very low. Ivava futi vokuno kuAmerica vakandibatsira ndokubva vareza tikawana mari yokutenga mabhenji, tikawana mari yokuisa solar kit pachikoro. Takandifadza 2019 vana vakapasa zvinodadisa. It was 96% from 40% and including science subjects. Ndakanzwa kufara kukuru nebudiriro iri kuitika pachikoro ipapo.
Semudzimai, chii chakaita kuti mufunge kuti mudzokere kunobatsira nharaunda iyi?
Chakanyanya kundirwadza ndicho kuti dunhu iroro rinosevenzera masista angu ndakaona kusina dzidzo yakanaka zvikurukuru kuvanasikana. Ndinoona kusina budiriro sedzimwe nzvimbo dzendinoshanyirawo. Uyezve chinhu chakanyanya kundituma, chakanyanya kundirwadza ndicho kuti ndichinyora thesis yangu yemasters program, ndakanyora ndichiti the work of religious women in the ongoing emancipation of Zimbabwean women. Saka ndine shungu zvokuda kuti vanasikana chero vachibudawo mumhuri dzavo vawane upenyu huri nani. Ndakatambura ndichikura baba vangu vanga vane zvese, asi baba vangu vakati dzidzo ndeya vanakomana, imi vanasikana aiwa. Saka ndakazopedzisira dzidzo yangu ndava kukuupikiri kuhusisa. Saka ndinoona zvakakosha kuti vana zvikuru kuru vanasikana vakakura vane dzidzo yakakwana, chokwadi munharaunda munobudirira nokukasira. Inharaunda iyoyo yokurupani kuBlawai ndokwandiri kubatsira ikoko.
Nderupi rumwe rwubatsiro rwamuri kutsvaga, uyezve vanhu vanokubata ikuti?
Matambudziko endinawo zvikuru ndeyemvura yepachikoro. Kuti mvura idhonzo ichibva kulog boarding facility ichibva kuchikoro zvinonetsa. Saka tanga tine shungu dzokuti deno taikwanisa kuti tichere mugodhi wemvura unobata paboarding school wozondobatawo paimba inogara vanasista vanova ndivo vanochengeta vana. Saka iroro ndo nhamo yetinayo. Ndinosevenza pa Department of Veterans Affairs. I'm a board certified chaplain, ndopa ndinoshanda ipapo. Saka ndiri muno muapaka ndoma ndinoshandira ndiri. Saka phone number yangu I +1 513 410 6659.
Ai wanguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, cheour lives, upenyu hwedu. Tine hurukuro naIshe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu raMashonaland Central pamusoro pechivanhu chinoitwa pakukumbira mvura kubva kumatenga munguva ino yekurima.
Tatoma vajonga vanemirika zvemhuri yeZimbabwe muri mumatimana enyika yedu yeZimbabwe yakaishonaka kudai. Ndinoimba nechido chokuti tiri kugara nerunyararo semhuri yeZimbabwe vanetsika dzavo. Nedzuno watava wamwe dzembudzi, hatisina zvakawanda zvatichaita semafue kuti tichigadzirira kunako mvura nekuti izvo takatoita kare matende maro takaita emafue takatoita tichigadzirira kuyako mvura saka mwedzi uno zvataakutoita ndezvekuti taakutosusukidza mashoko yekuti vanhu vachitya mvura zvikuru sei nokusapfeka zvinhu zvitsvuku kana kukwira mumakomo mune nzvimbo dzinoyera izvo zvinozokanganisa tsika dzedu dzepasi chigare saka mwedzi uno wavo kugadzirira kuti mvura ichinaya vanhu vachitanga basa
ko mvura yakasanaya ishe nembire imi makaita chivanhu chese ichi chamuri kutaura
kana mvura ichizenge isina kunaya mwedzi wataakugarawo mwedzi wembudzi wafa tinogona kudzokorora zvakare chivanhu kuti mvura inaye itande kumunhurika zvakare naizvozvo bumarutsva yakatonaya shondo yapera iyi mune mumwe nzvimbo dzakaita sana marondera nana bhoera kwakatonaya vanokwanisa kudyara vanotokwanisa asi tinenge tisingavakurudzire nekuti chirimo chichiripo zvishoma tichaita mashondo maviri kana matatu tiri muzuva
iye zvino pasi riri kutarisana nekushanduka kwemamiriro ekunze kana climate change zvinobatawo zvakadii chivanhu ichocho chamuri kutaura
vazhinji vanotaura vakandemiri nenyaya yeclimate change kushanduka kwemamiriro ekunze izvi zvinhu zvavo vasinganyatsoziva dai vachibvunza madzimambo kuti mamiriro ekunze anoita sei tinovataurira isisi kuti kubuda kwemhemhere kumerera kwemhemhere dzaakumera miti nekurira kwenyenze nana chirochiro dzaakurira zvine chachinoratidza nemamiriro ekunze nemizhanje yedu nemamiriro anenge akaita mizhanje maberekero ainenge akaita nekutonhera kwakunenge kuchiita zvine kaakusvusukidza nyaya inorwisana nechivanhu yekunzi kune chinonzi climate change aa mamiriro ekunze nekushanduka kwekunze zvinhu zvatakanga tichimbogara tichiita isu semadzimambo pasi chigare zvinove zvinhu zvinove tsika inongoramba ichienderera
kune vamwe vanobvunza ishe nembire kuti zvichiri kushanda here izvo kukumbira mvura kuita chivanhu chese chamuri kutsanangura ichi
ndozvandambotaura zvevajonga kandemiri kumusha kwangu kune muhacha waane makore angangosvika mazana mashanu patinoenda tichikumbira mvura muhacha uyu kunonzi izvo kunyamarikiti nyamarikiti kureva kuti vanhu vakasvikapo sadza rinoti rikitirikiti richienda pasi wakanorotomoka ipapo unobva wanoenda hauwanike zvinhu izvi vajonga kandemiri taakumhura tsika dzedu taakumhura muitiro wedu sevanhu vatema tichiteedzera chindendepi asi chokwadi ndechokuti chivanhu chedu chiripo zviri kuitika zvinoitika zvagara zvichingoitika
mungajekesa here kana kutsanangurira vateereri zvinoitwa panokumbirwa mvura
zvakanaka kana usiri mwedzi wembudzi kwedu tinoita vanonzi matende maro kana kuti mikwerera iyoyo zvinoitwa ndezvekuti tinounganidza zviyo nechibage toita hwahwa hwekukumbira mvura asi hwahwahu hunobikwa neyandingati madzimai vasisakwanise kuteera kumwedzi ndo vanobika hwahwahu ende hatibvumire mazere vechidiki vanoda kuuya kunokanganisa zviri izvo haubikirwe mumusha matinogara mune nzvimbo nenzvimbo sekutaura kwandaita kuti tinogona kuenda kugomo kana mumakomo kana kunzvimbo patinenge takaisa mabeteswa dzimba dzeuswa ndemoiswa hari imomo madzimai vanotogona kugarako kwesvondo kana masvondo mairi kusvikira mutambo uyu wapera uye wekukumbira mvura munenge mune hari dzatinoti tsopero iyi hari ndeanhengi kuenderana nenzvimbo iyoyo kuenderana nemhondoro iyoyo kuenderana nechivanhu chemo tinenge tichipfira hari idzodzo zvishoma nezvishoma tichitora hwahwa hwemusungwa tichibiririra midzini yedu yakabata ipapo kana ine matare airi kuronga inotirongera matare kuti gore rino rakamira rakadai rakadai handidi kunyepurai vajonga kaite miri zvinhu izvi zvinoshanda zvinhu izvi zviriko ngatiregei kuzvimhura zviriko ndochivanhu chedu takagara tichichipedza tokundwa sei naQueen Elizabeth mambokazi
Tinotenda Ishe Nembire manga makateerera kuna Ishe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kuMashonaland Central muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheHarare City nhasi chapfukunyuka kuenda kuDivision 1 nechimbi-chimbi musi uyo Capes United yawana point imwe chete yakakosha. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Harare City yaita zvanga zvisingatarisirwe apo yashanya kuBulawayo ndokurova Blue City 2-1 nombochengetedza nzvimbo yayo muPSL. Kukunda uku kwasi Harare City yave mapoints makumi matatu nemaviri uyezve nekamukana kadikidiki kekupunyuka kuenda kuDivision 1. Dai chikwata ichi charohwa nhasi changa chichibatana neHwahwa pamwe neTenors kuenda kunhabvu yepasi iyi. Asi Blue City yazviomesera nekuti yave nepoints imwe chete chete pamusoro peHarare City uyezve mapoints maviri pasi peZPC Kariba. ZPC Kariba iyo ine mapoints makumi matatu nemachanu iri kupinda munhandare mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBulawayo. Murairidzi weBulawayo City Farai Tawachera achiri nechivimbo kuti vanorarama nokunda mumutambo wavo mumwe chete wasara.
Takatarisana nerelegation. Mutambo webhora, everything can happen. Ndichireva kuti takwanisa kuti tikwanise kuwana mapoints matatu. Tinoswedera pane vamwe. Naizvozvo vamwe hazvirevi kuti vachahwina hose. Saka mukatarisa match dzacho dzichiripo, isu kungotarisana nekuti tichaenda kuground tinotsvaga 3 points dzedu, ndodzatiri kutsvaga.
Tawachera anoti vakakanganiswa kurwira mukombe nematambudziko emari avakasangana nawo mukufamba kwemitambo.
Tinoziva kuti nyika yedu iri nyaya yenhau dzemari. Hakuna timu yakati kwetsere kwetsere panyaya dzemari. Naizvozvo zvinonetsa kwese kwese. Kana zvichinetsawo matimu mahombe akaita seCapes United, ko isiwo wana Blue City tingagodii? Tinosangana nawo matambudziko iwayo.
Capes United yatora point imwe chete yakakosha mushure mekuita mangange 2-2 neBlue Chiefs. Rodrick Chinyengetere achinwisa munguva yawedzerwa. Capes United yave kuramba iri muPSL nemapoints makumi matatu nemapfumbamwe yakatarisana nemutambo wekugumisira neDynamos. William Manondo oyo ari kutungamira pakunwisa zvibodzwa akanda chibodzwa chake chegumi nenhanhatu ndokusiya Walter Musona weFC Platinum nezvibodzwa zvitatu. Cranbourne Bullets iyo iri kurwirwawo upenyu hwayo muPSL yaita 0-0 neTenants ndokupinda mapoints makumi matatu nemasere. Hwahwa yarova Black Rhinos 3-2. FC Platinum iyo yakatora mukombe uyu iri kutamba neTriangle muGibbo Stadium mangwana zvekare. Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti varuda kukunda mumitambo yese yasara kuti vatambidzwe mari yeKisimisi nevatungamiri vechikwata ichi.
Tiri kutarisa kuti tinge tichiwina mutambo mutsara kuti tiwane mari dzeKisimisi.
Mimwe mitambo iri komangwana yakamira seizvi. Manika Diamonds vs Zingezi Sakubva. Herentals vs Dynamos National Sports Stadium. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket mangwana mangwanani chiri kupinda mumutambo wacho wekugumisira weSuper 12 neIndia chiri pachinzvimbo chechishanu mugungano rezvikwata zvitanhatu. Zimbabwe ine mapoints matatu asi yakatambisa mukana wekuenderera mberi nemakundano aya apo yakarohwa neBangladesh neNetherlands idzo yaitarisirwa kurova. Mutambo neIndia hauna kupfava sezvo chikwata ichi chiri kuda kupedza chiri pamusoro mugungano iri. Asi vateveri veMashevrons vari kutarisira kuti Sean Williams acharamba achinwisa marans uyezve kuti Skandaraza weZimandevere naCraig Evans vachasimudzawo mutambo wavo. Zimbabwe yakarova Pakistan muSuper 12 umu. Mutambo wavo neSouth Africa ndokumiswa nemvura ndokupinda mapoints matatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Tunatenda Kariati, ini ndini Jonga Kandemi, ndiri mu Washington DC, ndikusiya mina mtungamiri Nkomo.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 5 kuLwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli weTRIPC umnumzana Nelson Chamisa ubesebulilima eChankwa namuhla ukuyabonga abantu bakuleyo ndawo ngokuvotela ibandla lakhe kuma-by-elections asanda kwedlula. Usuvulwe ngokusemthethweni umsakazo weNtebe Manama Community Radio Station osemangweni weGwanda South. Kuhlandla lokuzilibazisa silomhlabeleli we-Afro Hip Hop otabuka enkayi u-Reason Spanda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TRIPC umnumzana Nelson Chamisa ubesebulilima eChankwa emangweni weMathebeleland South namuhla ukuyabonga abantu bakulumango ngokuvotela amakhansila ebandla lakhe kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngompandula. Ibandla leli lanqoba kuward 1 lakuward 16. Uchamisa usole njalo ibandla leZanu PF esithi lihlukuluza amalunga e-TRIPC. Esuka ebulilima, uChamisa wenze omunye umhlangano labasekeli bakhe eMcDonald Hall kobulawayo wabakhuthaza ukuthi bavote ngobunengi ngomnyaka ozayo. Sixoxele lunga le-TRIPC unkosazana Precious Ndlovu.
Umongameli wethu ubaba uNelson Chamisa ubese bulilima esigabeni seChankwa lapho akade ezokholisa khona labantu ebonga abantu ukuthi bavote kuhle kukhetho lwama-by-elections ebulilima oludlulileyo. Ubezobonga abantu ukuthi phakathi kwamawadi amathathu abencintiswa kuma-by-elections sikwanise ukunqoba kwamabili wakhona. Bekuzokholiswa nje, kukholiswa lo ngumongameli ezobonga abantu, kudliwa inyama, kunathwa onamnede kunjalo nje. Umongameli hayi ubezozikholisela labantu bebulilima, ebanika njalo iveve lokuthi ngomnyaka ozayo akumelanga bawine amabili kuphela amawadi, kumele bawine wonke amawadi angu-22 awasebulilima.
Abantu beChankwa bona kungaba lezikhalazo yini abazifikise kuChamisa?
Abantu bebulilima bebejabule okumangalisayo ukuthi umongameli uyakwazi ukuyehla esuka khona lephezulu ezokholisa labantu ebulilima, eyingxenye yebulilima. Bebengelazikhalazo ezitheni, kuphela bebezombonga. Usukele zipho njalo ubaba uChamisa ogogo bebethunge izingcebethu bebonga nje ukuthi ubaba uChamisa ubavakatshele. Izikhalazo ezikhona kuphela ngezokuthi akhangelisise indaba yodlame esuka ibe khona evelela kubandla leZanu PF. Yiso isikhalazo esikhona. Ngaphandle kwalokho abantu bagiyard up to win the next election. Bamthembisile njalo ubaba uChamisa ukuthi ebulilima siyathanyela konke. Izikhalazo engingazitsho yikhona lokho kwe-violence, kuphela ukuthi akhulumisane lebandla elibusayo, akhulumisane labezomthetho, akhulumisane lamagqwetha akhangela ngezokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi okwenzakale eMatobo akumelanga kuphinde kubonakale futhi ilizwe lonke lingaka bebekhangelele futhi ukuthi ikulilima indawo yokuthula abakhangeleli ukuthi into ezinjalo zibe khona.
Unkosazana Precious Ndlovu lilunga le Triple C. Umongameli Emasoni Mnangagwa yena ubesemathebelele North eLupane State University emkhosini wokuphothula kwabafundi abafika phose inkulungwane ezimbili. Efika eJoshua Mqabuko Nkomo Airport wobulawayo, uMnangagwa uhlangabezwe ngamakhulu abasekeli bezanu PF abangamalunga okholo lwesipostoli. Umsakazo wentephe Manama Community Radio Station osemangweni weGwanda South uvuliwe ngokusemthethweni ngumphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. Walbert Ncube uyalandisa.
Sangona ni jumelangu, King Service, yabingelela emsakazweni wentephe Manama FM 97.0 igagasi.
Uzulu okhokhele Studio 7 wamukele ngenjabulo. Ukusungulwa kwentephe Manama Community Radio Station esiduza siza kakhulu ekuhambiseni imbiko ephuthumayo kulomango omsakazo lo. Omunye wemsakazo wezigaba eziyisishiyagalombili ephiwe imvume yokusakaza logatsha lwe-Broadcasting Authority emangweni weMathebeleland. Eminye imisakazo ebalisa iRadio Bukalanga esePlumtree, Madoko Community Trust esemabhisa, iTasumbuka Community Radio Trust esebhinga, iNqanga FM esembembezi, Shasha Community Radio kanye nomsakazo eliyetsha ngayi. Eminengi yale misakazo iphakathi kokulungiselela ukuqala umsebenzi. Isiphathamandla seNtephe Manama uMnumzane Nakalo Makhurane uthi kuyabathokozisa kakhulu uthi uZulu eGwanda South sethole indlela yokukhulumisana nendaba ezijeneyo eziphatha lesi sigaba.
Silesikhathi sidonsa sifeyila kungezwa kuthiwa ubhasile ebe ngulima indima ithujile.
Amazwe akhasekele induna eGaranyemba uMnumzana Jeffrey Ndlovu Nhlamba yena othi sebezahlala besazi okwenzakala esigabeni sabo.
Ngesikhathini esiningi kulezinto okumele ziyaziwe ngelanga lenelo. Nxa kukhatshana kunjengeHarare kuba nzima ukuthi uze kuhambise ilizwi leloku uripotwa inxenye sokule 2 or 3 days.
Umqondisi womsakazo lo uMnumzana Mvelo Zondo uthi Ntephe Manama izalisa ukulondoloza amasiko abantu besiqindilesi.
Uthi izogcina amasiko, ilanguage njalo konke lobuntu bethu.
UMnumzana Al Amin Yusuf wabona ngokukhethwa kwembiko kunhlanganiso ye-UNESCO eZansi Afrika uthi ukuvula kwamagagasi kudala ukuthi uZulu ikakhulu emaphandleni abe lolwazi oluzadala intuthuko ezigabeni.
Strengthening information accessibility for citizens, especially citizens who live beyond urban areas, allows them to participate fully.
Ukutholisa izakhamizi emaphandleni imbiko kudala ukuthi ziphatheke ngokugcweleyo kunhlelo zentuthuko.
Okwamanje umsakazi weNtephe Manama awubambe endaweni ezikhatshana le-Bible School, kodwa umqondisi we-Transmedia uMnumzana Adonia Mushosho uthembise ukukulungisa lokhu ngokuphangisa.
Silo msebenzi wokuthenga i-transmitter enkulu izayenelisa ukuthi abantu bonke bakwanise ukubamba leyi radio station for a radius of about 40 plus or minus kilometers.
Ekhuluma la emkhosini okuvulwa kumsakazo lo eGwanda, umphathi ntambo ubona ngokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuvula eminye imisakazo ukuze uZulu athole ukuxoxisana nenduba abhekane lazo.
We want to give an opportunity to all communities to be able to express themselves, to talk about their challenges.
Sifuna ukunikeza uZulu ithuba ukuze akhulume izwi lakhe, akhulume ngenduba abhekane lazo, akhulume ngokwenzakala esigabeni, afaka imbono yakhe uhulumende.
Umsakazi weNtephe Manama Community Radio Station uthole ilayisensi yokusakaza ngomnyaka ka-2020 njalo ngokuqala ukuthi usakaze ezansi yamaNdebeleni. Uzaqhuba inhlelo zawo kakhulu ngesiSuthu. imbonga Zulu ngendile Raton Lovu la ebekhona ejabulisa uZulu
kuba tuna mangake lamthethele kwa laphiri bokhabu ya rura le go nisa ke tswa le mannama wa rura le khatsara tswa le mamusali nda robala tikho tiba litholi ntimile ba ke se go le sepse bo monage bo ikhutho go diphofolo mo go botala tshini mo le thabula o dala kwena nda mbirwa
Nimelo msakazo we Studio 7 ni semana amekwanda ni Albert Ngube.
Abake baba ngabaholi bemelika umnumzana Barack Obama lomnumzana Donald Trump baza khankasela amalunga amabandla abo ePennsylvania namuhla phambilini kokhetho lwangolwesibili olokudinga amalunga ePhalamende kanye labo sibalukhulu. U-Obama uzaqhuba umhlangano endawonye lomongameli Joe Biden bekhankasela ilunga lebandla labo elamademokrats. Umnumzana John Fetterman yena ofuna ukuba ngusenator wePennsylvania. Kolo slobo zami, ngakolunye uhlangothi umnumzana Trump uzakwenza umhlangano wokukhankasela umnumzana Mehmet Oz yena olilunga lebandla lama Republicans. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana nelami uSithandekile Mhlanga asizweni umhlonitshwa esilayo namhlanje ezibetha ngegama.
Ibizo lami nguNonhlanhla Mlotshwa, ngingowebandla le-Citizens Coalition for Change, ngivela eMatopo esigabeni seMathewelele South. Ngingu-Deputy Secretary we-Rural Mobilizing and Strategy kubandla lona lele LCCC. Besi vakatshele ilizwe le Sweden si invite organization okuthiwa All of Palme. Besi hambe khona singamabandla we Social Democratic. Besi ngabantu abavela emazweni angu 12. Abanye unfortunately baswela ama visa yikho bengasafikanga kodwa ngiyabona besi ngu 22 singabomama sihlangene sihambe khona sisiya kwenza i-course or i-workshop on women in politics. Sisenzele ukuthi ma ufika ekhaya kumbe ebandleni lakho u-influence ukuthi kube labo mama abaningi in terms of gender equality, u-influence futhi ukuthi abomama bathi baparticipate kakhulu, baphathe kakhulu endabeni zombangazwe. Kumalanga lawa ngu-4 bekuyi-program sibili e-intense. Sifike safundisisa kabanzi ngendaba zokuthi abanye omama bona benze njani kwabamazwe ukuyincriza ukuthi omama babe baningi abaparticipator kupolitics. Luckily kubo Belarus lapho elizweni labo kule 50-50 ukumelwa kwabomama. So abanye bebengakhali kakhulu ngokumelwa kwabomama kwezombangazwe, abanye bebekhala kakhulu nge-violence efikela omama abaphatheka kwezombusazwe, abanye bebekhala ngokuthi khona bona kade befuna kutshintsha elizweni labo kuyikuthi abakwazi ukuthi in terms of candidate selection ama-candidates ayabeselectwa njani in their parties, it's not open. So we're trying ukuthi sidinga ama-strategies around thina besi-worried kakhulu. Thina abeZimbabwe besi-worried kakhulu ngakuparticipate kwabomama ku-politics, ikuthi omama ba-experience violence njenge-violence leyi esa-experience emavikini adlulileyo kukhetho lwematopo, ukuhlaselwa ngabantu abangobaba singomama. Okunye esikade sikhala ngakho kakhulu, kade sikhuluma ngakho singabomama, that we share ukuthi we-experience i-cyberbullying on social media, lapho mama umuntu uyabe kuthethisa in terms of umzimba wakho ukuthi wendile kumba awendanga, ubuke kunjani, ufundile kumba ufundanga, into ezinjalo.
Kulula yini ukuthi wabele abanye ulwazi kumbe kuleminye imigoqo
kwenza kungabi lula njalo sesikhangela besifazana khona ngapho eMathebeleland South ungathi baphatheka yini kakhulu wezombusazo
kimi ngikubona kulula kakhulu umsasazi ukwabela abanye ulwazi engilufunde kwezinda ngoba umsebenzi wami ikakhulu ngokumobilize omama emaphandleni ngimobilize emaphandleni yonke kodwa njengomuntu ongumama ngile ndawo enhlizweni yami evele ifuna ukuthi omama babe baningi baphatheke kwezombusazwe so kimi kuzaba lula ukuthi ulwazi lolu engihambe ngalo uthola eSweden ngilwabele abanye omama ngoba mama mina ngombono wami mbone ngani akumelanga bahlale bekuma position ukuthi mzukana kule rally bayapheka bayahlabela kuphele lapho omama batshengisile ukuthi bayakwazi ukuphatha ngesikhathi seCovid yibo mama ezigabeni eziningi kade bephethe uyibo abakhokhelayo endaweni zokuthi kube le ma feeding scheme endaweni zokuthi bagcine abantu abagulayo bakwazi ukuselela umndeni omama bebesenza zonke lezo zinto betshengisa ukuthi omama in the community baphethe so abaphathe baze bayephatha lasekhansilini abaphathe baze baba ngamalunga wedalela ephalamende so ngiyafisa ukuthi ukuphathwa kwabomama eMathebeleland South ukuphathwa kwabomama iZimbabwe yonke jikelele inani labomama abaphetheyo likhuphuke
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshe isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change osanda ukuvela eSweden emhlanganweni obufundisa ngentuthuko yabesifazane esixoxe naye ecingweni esemadofo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba
Elingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomhlabeleli olodumo uJays Marabini yena ukhangelelwe ukwethula idlalade elitsha mhla ziku 26 November enkundleni yeBulawayo Theatre Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzane.
Ngiyabonga ngiyathokoza ngiyajabula ukuba sehlelweni emsakazweni omkhulu kangaka emhlabeni wonke jikelele. Linjani lonke balaleli bathandi baka Jays Marabini.
Sizwa kuthiwa kule dlalade lakho oliyethulela uZulu idlalade leli limumetheni.
Yebo kule dlalade elitsha elichachacha elibuyayo esizalethulela umhlaba wonke kuzabe kumnandi kakhulu sinxusa wonke umuntu ukuthi eze kulomcimbi omkhulu kangaka idlalade leli idlalade kimi eliqakathe kakhulu ngoba ngifiche ngesikhiwa kuthiwa ngezicollaboration lama musicians athile ukhona umusician okuthiwa nguTariro negitari musician very talented usisi omunye otalented kakhulu odlala isiginci ngendlela emangalisayo kuze ke igroup okuthiwa ngamaqaqa abafana abachaya umculo wembube ngendlela ehle esezingeni eliphezulu kakhulu so ngakho ke njalo leli dlalade liqakathekile ngoba lidlala edlile ubuya ngemva kweminyaka singathi phose 4 years singacina ukurekhoda ngo 2018 kuyikuthi okungeze ngihlalele sesikhathi esingaka ukuthi bengingezwa kuhle kuze kufike manje so ngakho ke iqakathekile lidlalade ngoba lidlalade elikhombisa ubukhulu bukaNkulunkulu ukuthi sembuyile sengisempilweni njalo uNkulunkulu umbisile njengoba sinsibe mbanje umkhuhlane manje ngibuye ngeledlalade listrong kabi elimnandi kakhulu njalo idlalade leli lilo producer ovele South Africa onguye oproduce album okuthiwa khona nguNati Khalo ubuye all the way from South Africa wazoproduce album njalo nguye orekhodileyo wamixa wamaster album so the album is amazing. The album is amazing. The sound is amazing. The message in the album is amazing. The singing, everything just is amazing in the album. The musicians, abadlalileyo, isiginci, ngabasezingeni eliphezulu kakhulu. So ngakho ke ngikhangile idlalati kwidlalati elilamandla kakhulu kwedlala wonke amadlalati esengengaweza.
Sizwa kuthiwa kuzaba lomcimbi wokuphawula leli dlalade. Ungasitshela nje ngamafithane ukuthi ngobani abazaba bekhona emcimbini lo.
Yebo, lomcimbi lo uzaba mnandi kakhulu. Ngikhangile vele impumelelo enkulu kuwo ngoba kusukuma iZimbabwe yonke, ngibona ngoba kade sinxa ngithi ngiyathumela ama-advert okuthi ngiyabe sendaweni ethile launch album, i-response yakhona is overwhelming.
Umculo owuculayo yiwona lo yini esiwujayeleyo kumbe zikhona ezinye ezifana labo reggae?
Yeah, umculo ngivuyele khona phana kuJazz Marabini ngoba uJazz Marabini yikho okule foundation yami njengomculi. Kuqakathekile ukuthi noma ngaze ngeze eminye imihlobo yomculo kodwa kumele ngivuyele khona phana engacasa khona ngoba yikho imculo lo yongenzela igama. Njalo umculo lo umele iZimbabwe in terms of sound, umele abantu bakithi lapha emvela khona ukuthi la bezwe ukuthi okwakithi nanku. So ngakho ke uqakathekile asoze ngulahle. Ngizayenza vele i-reggae album, i-reggae album ya iyabile market yayo engasiyo mhlawumbe eyalapha kodwa ke oqathe ukuthi ulumculo evele ngisuke la phansi yumele ngukhulisa ngoba yiwo ongenze ngaba uJazz Marabini namhlanje.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Balaleli ngithanda ukulivalelisa uJazz Marabini lo. Jazz Marabini one time umfana kogodla waminya amahlabathola amajiyampondo amalala ndawonye yithi labo. Ngiyabonga abantu bakithi, mbonge iZimbabwe, mbonge abantu bakithi lapha enhlala khona kuBulawayo, mbonge lapha ekhaya enzalwa khona eFlabhuzi. Ngiyalikhumbula, ngiyalithanda kogodlwayo. So ngakho ke hayi nanti idlala delicha inomele liphakame, imele sukume. Nanku umhlaka 26 November silonje album, wonke umuntu kasukume abuye. Ngizwile abantu bethi basuke emakhaya, abanye bathi sesilungisile izimota zokusuka sile khombi esuka lapha nagathi ibhasi ngelanga ngangifunza kulonje. So yikho khonoko
lo ke bekungujazz Marabini, umhlabeleli olodumo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Siyabonga Chris. Balandeli benguqu, nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Cape United 2, Bulawayo Chiefs 2, Cranbourne Bullets 0, Tenax 0, Harare City 2, Bulawayo City 1, Wawa 3, Black Rhinos 2. IHighlanders yona izanqikilana leZPC Kariba kusasa. Iqembu leFC Platinum yilo eselathatha inkezo yePremier Soccer League, okusho ukuba sokudlalelwa ukuqedisa nje imidlalo lokubona ukuba yiwapha amaqembu aza kunyulwa kuleague. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba lomculi we-afro hip hop uReason Sibanda, osibiza ngokuthi nguReason Boss. Umhlabeleli uphethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi Nalediyaka. Isisuthu ke leso ngesindebele uthi kanye ziyami.
Pale ke o rata mana o
ratola ka bebe o le ratola ka sithi o inale tia
o inale tia ka sali
Ekhaya ngidabuka enkaya ngaphansi kwendlu esikhobokhobo esigabeni saseSomakandana. Ye ngidabuka kosibanda kubokota kulapho engibuya khona emiculweni lapha nje namazi kudala ngingenile ngisasengofufuzayo njalo ngidinga kakhulu uxhaso ukuthi abangabe benesifiso sokuxhasa bangixhase mpela ngoba ngiyafisa kakhulu ukuthi ngiqhubekele phambili.
Urizin uqale ehlabela irumba wethula ingoma eyodwa nyakenye kodwa uphange watshintsha unyawo.
Ngabuya ngabona ukuthi lapha kumarumba sesibaningi kakhulu ene namadlelo akhona mana angathi ayancipha. So ngase ngizama ukuthi ngenze i-afro hip hop. So yiyo le ngidlalile nje ingoma zangkhona zingi-six.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Bangangishayela ku 0780 033 1909. Yeah, ngizobuya ngiphinde futhi ngo 0780 033 1909. Yiyo inamba engitholakala kuyo.
Abalandeli ke ubatshela wapha amazwi.
Ngibonga kakhulu kubalandeli bonke abalaleli bomculo nabasapoti bonke. Ye ngisithi ukuthi inkosi mayibe nani imibusise imivikele kikho konke ezilingweni zonke esingabe siyabe siyibhekana nazo.
Evana Rizin Spanda o vina kamunati tota album yari naletiaka inkanyezi yami. Kusukela namhlanje uIhlandla lokuzilibazisa leli sesilitholele igama sokuluhlelo abaculi bethu. So nge Friday was a Friday then ngomgqibelo namhlanje abaculi bethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umkhokheli weTriple C uMnumzana Nelson Chamisa ubesebulilima namuhla ukuyabonga abantu bakuleyo ndawo ngokuvotela ibandla lakhe kumaBhayi elections. Usuvuliwe ngokusemthethweni umsakazo weNtephe Manama Community Radio Station eGwanda South. Kwanele mthakazo omuhle olimfanelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.